Tichiona edu chikangu ni chima ndo chuchu chimwe chafira acho mazuva tikatarisa anaya. Zvinova izvo zvinova zvakodzerwa chikuru ndechekuti pane sapoti yavaitarisira kuwana nemari yakachipa pane zvimwe zvavanoimpota zvoenda muchingwa, nokuti muchingwa hamungoenda chete, munoenda zvimwe zvavanoimpota zvavanoti mafetsi nezvakadaro, zvinoita izvo maybe even about 40% of the cost of the bread zvinove zvinoiswa imomo. Izvozvo ndo zvavari vanogadza chingwa vari kuti tikasawana mari yakachipa yemalocations iya, vanenge vaakuzoenda unongotsvagawo kune anenge azviunza, zvinova izvo zvinenge zvaakudhura.
Saka zvamunganongedzere kuti ndizvo zviri kunyanyokonzeresa kukwira kwemitengo yechingwa ichi ndezvipi?
Pavakagara pasi mazuva akapfuura, mazuva mashoma akapfuura, vaitarisira kuti pane mari yavapamwe ingangokwanisira kuwanika, saka iyo haina kukwanisira kuwanika. Saka apa vakuti kuti chingwa chiwanike ndo chinenge chaakutongotizve, vaakutongotenga iyoyi zvimwe zvachona zvavanoti mafetsi nezvakadaro zvinobva kune dzimwe nyika. And also varikuti chingwa chedu hachishandise witi yemuno chete, chinoshandiwanotoblenda newiti yekunze kuti chibude chakanaka. Vanongoedza tushoma chewiti yekunze kuti ibude yakanaka.
Vamwewo vanoti dai witi yemuno yanga iri yemhando yakanaka zvichiita nani, kana kuti varimi vari kurima shoma here. Munopaonawo sei?
Iyo witiwo yatikaita muno mudovo yainzi inongokwana mebhimbe dzemitatu zvakadaro, saka ina kunyanyowana.
Saka zvamungati ndizvo zvingada kunzi zviitwe kuti matambudziko aya agadziriswe ndezvipi?
Chikuru ndechekuti chinoda kuti tistabilize economy, ndechekuti tikwanise tiproduce zvinhu zvedu tiri muno, tirongane pachedu toproducea witi yedu yakawanda, toproducea yeast yedu, mafetsi waya avanoimpota aitombogadzirwa munoku. Saka tikaimpota zvakawanda zvinopinda muchingwa, nyika inozviwana iyo ichiita ichirasikirwa, ichifanira kutsvaga mari yakawanda kuti zvinhu izvo zviwanike.